Mangwanani akanaka vatereriti nosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 24 mbudzi 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Pacho chizimu vari kutoona senge chunhu chingatofosekedze vanhu, but pacho chizimu iconcept kana kuti zvinofa kungoflowa from kumwenzi uri muZimbabwe and unofarira zvekuitawo unofarirawo nyika yako, but kana usingafarirawo zvekuita Zimbabwe kana nyika yako, then haungambofosekedzwi kunzi ufarire hurumende yako.
Makurukota ehurumende anonzi akabvumirana nezviri mubhiri repatriotic act uye kuti rive bhiri rive mutemo wemunyika.
Kuamerica kuno ndinotova navana vanobva kuZimbabwe, vamwe vacho pavanonyora unoshayiwa kuti vakapasa here form 4 kana grade 7 zvayo, wovona kuti pamwe kupasa kwacho ndikoko. Saka zvinonyadzisa nokuti zvavanonyora unoku nezvavanoita zvinenge zvichiongororwawo navamwe.
Varume vana nezuro kuChipinge vakatongerwa mwedzi misere mujeri mushure mekuwanikwa vane mhosva yekutengesa bvunzo dzezimseki kuvana vechikoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yava Emmerson Mnangagwa inoti inogutsikana nemutemo unoranga vanhu vanonzi havadi nyika yavo, vanonzi vanotaura zvisina kunaka pamusoro peZimbabwe vachikurudzira kuti nyika itemerwe zvirango. Hurumende inoti mutemo uyu wakafanana nemutemo wekuAmerica unonzi Logan Act, uyo unorambidza zvizvarwa zveAmerica kuita hurukuro nehurumende dzedzimwe nyika zvakamirira America. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vaudza Studio 7 kuti Logan Act iri kutaurwa nehurumende yeZimbabwe yakasiyana zvikuru mukuti Logan Act nezviri mubhiri rePatriotic Front zvinorambidza zvizvarwa zveAmerica kutaura nehurumende dzekunze zvakamirira hurumende yeAmerica, vachiti mutemo wePatriotic Front uno wePatriotic Act unotyora kodzero dzevanhu nokuti unorambidza vanhu kutaura zvavanoda kunyange vari kunze kwenyika. VaMasiye vanoti hapana munhu anomanikidzwa kuda nyika yake zvikuru kana hurumende yenyika yake ichimunzvenyerira. Naizvozvo mutemo uyu unongova imwe nzira yehurumende yokudzvanyirira zvizvarwa zveZimbabwe.
Uyu mutemo uyu tagara tichitaura kuti mutemo uyu hausi hauna kubira zvakanaka. Mutemo watinoziva kuti uri kuuya uchida kumbunyikidza kutaura kwenyaya dzekodzero, especially kana uri kunze kwenyika.
Tinoona hurumende inoti zvanzi mutemo uyu wakafananidzwa nemutemo wekuAmerica unonzi Logan Act. Chii chamungatiudza pamusoro pePatriotic Act neLogan Act yokuAmerica?
Logan Act yandataura ndeyo kuti paLogan Act muAmerica munomo hapana munhu achakumbitwa nayo payakaiswa. But mutemo unotaura kuti haukwanisi kunegotieta on behalf of America. But tichitarisa nyaya yePatriotic Act yatikutaura, especially makada kutarisisa maMP ezanu PF kana kuti maadvocates ayo Patriotic Act, vari kuzviona vachiataka vanhu vakaita sevanomirira maopposition political parties vanenge vachienda vachiadvocata for human rights. Semaziira andinoita, hapana munhu akambonzi aenda achinonegotieta any contract or negotiating any deals on behalf of the Zimbabwe government. But maonero ari kuita vanhu vari kugadzira mutemo uyu maonero akasiyana, pakuti America iri kutaura kuti iwewe haungamboendi uchino representa hurumende kwa unu mbori kukuku but kuzimbabwe manji inya yekuti iwewe haunga mbwende uchino taura pamusoro pe zunu zirubu itika mzimbabwe kunyanyanya kumbunikizwa kwema rights mzimbabwe kana kunyanyanya nyaya zima sanctions
tirikuona kuti shokoro kuti patriot riri kutambiwa naro zvikuru mumutemo uyu patriotism kana kuti kuda nyika yako kunomanikidzwa here pane mutemo unorambidza munhu kuti asava anoda nyika yake
zvinhu zvationa zvinoshamisa zvokuti patriotism vari kutoona senge chunhu chingatofosekedzwe vanhu but patriotism i concept kana kuti zvinofa kungoflowa from kungonzi uri muZimbabwe and unofarira zvirikuitawo unofarirawo nyika yako but kana usingafarirawo zvirikuita Zimbabwe kana nyika yako then haungambofosekedzwi kunzi ufarire hurumende yako iyo ichikumbunyikidza marights so nyaya yepatriotism tikuona kuti kumbunyikidzwa zvekare kwatoda kuzama kuitwa nemutemo uyu kuti tifarirei nangwe tisiri kuita zvinhu zviri right of which zvinhu zvisina kunaka
mutemo uyu zvawava mumabhuku zvawava kushandiswa munoona sei mberi uko uchakonzera zvinhu zvakadini mberi kwatakatarisa uko
kumberi kwatakatarisa uko mutemo uyu tinoona senge ucharamba uchipatsanura vanhu muZimbabwe nenyaya yekuti vakarerekera kupi pamanyaya dzematongero enyika kwatada kuenda seZimbabwe kufa kuri kwokuti vanhu vafa kubatana ungave wezanupf ungave ccc but kana pachiitwa nyaya dzinovaka nyika zvinhu zvokuti munhu wese anofa kuva ari achifara kuva but nemunyaya yemutemo uyu uri kuuya uchiwedzera kupatsanura vanhu yatingati segregation kana kuti polarization yevanhu nenyaya yematongero enyika saka hapana zvauri kuumba ndokuvapo but ndoona senge uri kutostraina yatingati maissues edemocracy anofanirwa achiumbiridzwa nehurumende kuti vanhu vafare vachinzi isi tinobva kuZimbabwe kana kuti vanhu vafare vachidemonstrata kana kuexpressa maopinions avo ezvinhu zvaichiitika kunyanyanya nyaya dzekodzero dzevanhu
avo vanga vari kubeta rinorwira kodzero dzevanhu vakenneth masiye vari parunhare kutexas muno muamerica nestudio 7 gurukota rezvokufambiswa kwemashoko amai monica mutsvangwa vanoti mutemo uyu wakakurukurwa zvakasimba nemakurukota ehurumende akabvumirana nezviri mariri uye kuti rive mutemo Dare redzimhosva muchipinge nezuro rakatonga kuti varume vana vapike mwedzi misere mujeri mushure mekuwanikwa vaine mhosva yokutengesa bvunzo dzezimsek kuvana vechikoro izvi zviri kuitika mushure memazuva mashoma umwe mutevedzeri wemukuru wechikoro nemurayiridzi kucholocho vakatongerwa makore matatu mujeri mushure mekupara mhosva yakadai vanodzidzisa paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti nyaya yokutengeswa kwebvunzo yave nemakore mazhinji ichiitwa vachiti hurumende yaigona kuva yapedza dambudziko iri kare kare asi iri kutadza kuita izvi pamusoro peuori hwanetsa munyika
izvi zvinouraya vana vechikoro vana vadoko vachinotarisira kuti vazo tora nyika vachipfuudzira mberi zvinonyadzisa nyika zvekare yeZimbabwe kwese kunozoenda vana ivavo kunodzidza sokutaura kwandaita kuamerica kuno ndinotova navana vanobva kuZimbabwe vamwe vacho pavanonyora unoshayiwa kuti vakapasa here form 4 kana grade 7 zvayo wovona kuti pamwe kupasa kwacho ndikoko saka zvinonyadzisa nokuti zvavanonyora unoku nezvavanoita zvinenge zvichiongororwawo navamwe kwete neni chete vobva vashoresa nyika saka zvinodhirisa ufumi hwenyika uori hwoku hunoenda kufundo nokuti fundo ndiwo musimboti wokubudirira kwenyika ipi neipi zvayo
tikatarisa nyaya iyi profesa Masocha yava nemakore ichingoitika chii chinotadzisa kuti hurumende ivare zvese zviri kuitika izvi zvisaramba zvichiitika. Munoona sekuti vane chido chokuvhara here kana kuti kuda inyaya dzinongova nyaya dzouori? Vanotadza sei kuzvimisa zviri kuitika izvi kwemakore ose awa?
Chinonya yokutadzisa ndicho uori hwadzikamidzi. Vana vari kuzvarirwa muuori, vana vari kurerwa muuori, vachizokura vachienda kumabasa, saka havavo ichakashata nouori. Ndozvo zvatinogara tichitaura kuti nyaya youori ipere yecorruption ngaiiswe masirabhasi kubvira kukreshi, zvichiratidzwa vana pachena kuti uori hauna kwahunotisvitsa tose. Unenge uchitozviuraya iwe pachako nevana vako nedzidza rako zvese nenyika yako kana ukaita uori. Saka hakuna dzidzo iyoyo, hakuna hwaro huriko mudzidzo hunodzidzisa vana kuti uori hwakaipa. Vanhu vaakungoona vanhu vakuru vachiita uori vozoti ndiwo mararamiro acho. Madhiri madhiri hapo naapo madhiri. Saka vana vari kurerwa muuori havasi kuona chakaipa chinenge chiri muuori imomo. Zvinobva zvatotiuraya isu senyika, nokuti vana vachazotora utonge ava vanga vave pati ipi zvayo, vachange vachingozoita izvozvo vanenge vakura vachizviita vachiona, bvunzo dzichingonge dzichingoshambadzirwa chero zvikabatwa chero zvikasabatwa. Asi tinozonatso kuzozviona mumaitiro avana vacho kuti chii chavanozoita chinozoitawo kuti nyika ibudirire.
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Panguva iyo nyika zhinji pasi rose dzichicherechedza mazuva ekuremekedzwa kwekodzero dzemadzimai re16 days of activism against gender-based violence achatanga nechishanu, mutungamiri wesangano repassenger association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vanoti zvakakosha kuti kodzero dzemadzimai dziremekedzwe pavanenge vachikwira mabhazi nemichovha munyika. Vagwaliat vanoti hurumende inofanirwa kudzika mitemo inoranga vanotyora kodzero dzemadzimai avo vavanoti kodzero dzavo dzinombunyikidzwa panguva dzekufamba vachikwira mabhazi nemichovha. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Hlanganya uye navagwaliat nezvenyaya iyi.
Sokuti mirishonga inosangana nevafambi vachimbunyikidzwa kuti vange vachikwira michovha nemabhazi vavasingadi, uye zvakare vachichajiwa mari dzisingaenderana nemari dzinenge dzambotaurwa vachatandwa kukwira iyo pera rini. Vanhu vanopiswa panguva yakaoma apo pavanenge vachida kuita sarudzo yekukwira mabhazi kuti vaende munzvimbo dzakasiyana siyana kazhinji. Iye vanhukadzi vanobatwa nhengo dzemiri nokudhonzwa dhonzwa. Izvo ndokuti hazvina hunhu zvokuramba zvichingoitika. Isu sesangano repassenger association of Zimbabwe tinongokurudzira kuti dai vanoona nezvematare vaisa mutongo wekuti vanhu vanobatwa vachiita izvi vanoenda kunogara mutorongo kwegore kana kuti 6 months kana nekubhanwa zvakare kuti asazowanikwa achishandira panzvimbo iyoyo kwegore kana kuti 6 months zvakare. Isu sevafambi tinoti hatina kusununguka kana tiri muziteshe kana tichida kukwira mabhazi tida kuita sarudzo yatinoda.
Tinoona kuti muri kutaura imi kuti pane dambudziko zvakare kune dzimwe nzvimbo dzekuwana mabhazi iwaya ekuti vanhu vaende kwavari kuda. Mungatiudza kuti inzvimbo dzipi idzi uyezve zvii zviri kuitika?
Vanhu vekumabvuku Tafara Gazebo inzvimbo dzakakomberedza vadanzira ruva vaona moto kuti vange vachipinda muguta reHarare vachienda kumabasa. Apo mabhazi anga asingawaniki nemakombi kuti vange vachienda kumabasa. Vanhu vazokwira mota dzemapuraivheti nedzimwe dzakadaro kuti vange vachienda kumabasa. Izvi zvatiri kuti zvinofanira kugadziriswa kuti mota dzinotakura veruzhinji dziwanike. Takatarisa
Panga gadziriswe sei
dambudziko iri rinotoda kuti paiswe musoro pamwe chete nemastakeholders ese ari mutransport yatinoti panodiwa kuitwa iya tinoti transport indaba kuti nyaya iyi dzinyatsoziviwa tizvi zvigadziriswe tise musoro pamwe chete tiutsvage zvatingaite kuti mota dziwanike dzinotakura varizhinji tichienda kumabhazi apa tichitambirawo futi zvichemo patinobva mumadhorobheni ningati mutaundi muguta mota dziri kukasika kupera dzinotakura varizhinji zvine zvinoita kuti vanhu vakwire mota dzematsoti
zvikuru zvatiri kunyanyotyira sevafambi ndezvekuti kana tichinge tapedza basa nguva yapera yatinoti malate hours inangoti vanhu tiri kusangana nemota dzemakororo atisingazivi nekuti kunenge kusisina mabhazi nemichovha yatinoti iri muassociation.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti sangano rinonzi Teachers for Economic Development ED riri kunyengetedza varairidzi vasina mabasa kuti vapinde muchikoro chebato reZANU-PF cheHerbert Chitepo School of Ideology kuti vadzidziswe zvinotarisirwa nebato iri kuti vagopiwa mabasa. Bepanao iri rinoti sangano reTeachers for ED riri mupishi rekutsvaka varairidzi mumatunhu ose. MuNewsday makare hurumende inoti vanochengeta nzvimbo dzemabhizimisi akazvimirira kana kuti security guards ose anofanirwa kudzidziswa basa nemapurisa eZimbabwe Republic Police, ichiti mbavha dzakapakata zvombo dzanyanya kuwanda. MuChronicle, gurukota rezvemari vamutuli Ncube nhasi vachaparura bhajeti renyika regore ra2023 vari kumuzinda mutsva weparamende kuMount Hampden. MuNewZimbabwe.com, umwe wevakafanobata chigaro chemutevedzeri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vatendai biti vanoti mashoko akataurwa nemutungamiri wenyika pamusoro pezvamamiriro akaita zvinhu munyika haana maturo, vachiti vanhu veZimbabwe havana nyika, naizvozvo havanzwisisi kuti vamunangagwa vari kutaurei. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Anatanuka wandina nanjonga panimiri. Aiwa, tinofara nebasa ramunoita. Takungofarira zvedu 2023 yadai kusvika padhuze. Timboona kuti ndianani. Timbonogadza hedu mukomana pastate house. Vagaro varipo nenyoka yavo muhurwa.
Studio 7, Studio 7 apo, aiwa ndokutendai, ndokutendai veStudio 7. Tendai veStudio 7, ndokutendai sasa. Ei, senangu ndotenda Studio 7, kubva apa kura chaichaiwo Studio 7 yakatirera zvekuti. Yakatirera. Hatitomborari kana tisina kumbonzwa Studio 7. Studio 7 inotivhura pfungwa, isiwe chidiki. Waisbiki wese akavhurwa pfungwa neStudio 7. So ndokutenda veStudio 7 muramba makadaro nemwoyo wenyu wakanaka munotoita kuti tirare chete tanzwa nhau dzenyu. Aiwa, ndinotenda, ndotenda chaichano. Mwari akuitire zvakanaka.
Aini, ndoda kutsigira baba vataura vachiti muri bias makanyanya kurerekera kubato rinotonga riri kutonga muZimbabwe. Aicho ichokwadi hozi tikada kutarisa chaizvo chaizvo panangire panyaya yekuti vanhu vezamupepo vari kutaura aiwa nguva munoyaza wapa munhu anogonoita 5 minutes 6 minutes kana 10 minutes achingotaura rega kuchitiwo tapinda kusisiwo aiwa iyo 5 seconds hadzipana anenge abvisiwa munhu yeye ameno kuti pamunotaura muchiti hatina kwatakarerekera munenge muchirevese nguva dzameno pamwe vanhu vesisi havana chavanoita chine musoro kana kuti zvavanosperawo vachiita bhozi kana ivo vatapi venyu venhavo vacho vamune mutaro kuti vari kutaura navo vachizokupai imini hapana patinonzwa vachitombotaura nyaya dzesisi nyaya dzesisi dzinei dziringo dzekuti ava vari kuprizoni ava vazoitwa sei nyaya ikangodaro chete zvaperera ipapo tikachida kuti tichiuyawo kune zvaitwa napurezidendi Chamisa hapana chinotaurwa kana zvavaitawo hapana chinotaurwa ameno kutipawo mune muchupa wanawo sei but tibatsirewo tikwanisewo kunzwa masaidi ese ekusc bhozi dzanupf everyday iri kunyaya
ya masikati mukoma hwande ndiri mulimpopo pazvimufezi apa ndine nyaya yandiri kuda kutaurawo inobata vazhinji vabereki vane mwoyo wokubereka ndivo vandakamira navo mukutaura kwandiri kuita kudai panyaya yechild abuse yevanasikana vari kubatwa mabatirwo asina kumira zvakanaka ndo pandiri kuda kunyanya kutaura pamusoro papo nyaya iyi yanga ichida kuti chirongwa ichi matanho matare ane chirongwa chokuti vana vasikana vabatwe zvakanaka mukugara muupenyu hwedu ndanga ichiti nini vaifanirwa kunge vachi vemutemo ngavabudise mafone numbers avo pese pese pavanotaura nezvechild abuse ngavabve vataura nezvemafone numbers avo abude pachena kuitira kuti ani nani akwanise kuita sei akwanise kutora mafone numbers iwayo then kana paitika chiitikwa chinenge chaitika munhu akwanise kufona direct kudepartment irero
kutaura tirii pano pastudio seri ningi government yedu inoti toda kuomesera vanhu vabereki vachabata kana kuti vanhu vakuru vachabata vana zvibharo raiti zvakanaka izvizvo ndo mashoko egovernment iroo akanaka zvisingamuvei nokuti vanhu vari kushungurudza dambudziko rinozovapo nderekuti regai tichikuudzai mugovernment yacho mune zvisingi mugovernment yezimbabwe dambudziko rinozovapo nderekuti munozoshandisa politics pabasa zvokuti kana munhu wamunoziva kuti uyu unoshandira ZANU-PF zvakanyanyisa nhiyo chero akabata munhu chibharo zvinototsipatsipa but imuri kukurudzira kuti unofanira kuomeserwa saka vamunoda kuzoomesera ndivanani nokuti mazuva anawa vanhu vazhinji vari kuita mhosva vanhu vazhinji vari kunyaita mhosva muzimbabwe vanhu vezanupf nokuti ndio havasingatyi havana chino chavanotya bhozi ezilonga achingova nekadhi plasi achizivaa kuti unomhaya nemusangano ndiye woita zvekusina nebasa ndo kuti avangochiva chana chaachiva ochitora nyika yedu haina kwainini ndavabereki government ingangogumira kutaura seizvezvi nokuti zvino zviri kuitika munyika asi muchaona kuti zvinoitwa kuvanhu vaviri kana vatatu vamunoziva vezanupf batai mumashoko angu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
yasvika nguva yange yakamirirwa nevakawanda pasi rose yemakwikwi e2022 World Cup ari kuitirwa kuQatar aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino batanai nevoice of america mumhemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru muafrica aya tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezvere mitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera. Tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura. Zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya. Tichazeya nezvevarairidzi. Ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemudoha. Tinenge tiri kumakwikwi aya kusvika apera. Musasaririre pamakuwerere aya pano paVOA Africa Main Studio 7. Ngatibatanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunhabvu yeWorld Cup.
Tava kuchienda kumitambo yeFIFA World Cup au yazve murume anofarira zvenhabvu. Amusekiwa, takawana mitambo mina nezuro, chii chakakubata yapa?
Mitambo mina ya nezuro, aina kubuda the way yanajifunga kutichabuda. Pa game re Germany ne Japan. Takapa kuti Germany change charova Japan, but mnokaziya bora mutambo. Japan yazokunda Germany 2-1 and Germany yanga iri favored to win, but mnokaziya bora mutambo and they have monumental task against other teams mugrupu mavo. Then kwaita Morocco ne Croatia zvakapera zviri mangange. Then Belgium ne Canada is expected that she ndaka fungira kuti Belgium ichakunda Canada yakundwa 1-0. Then Spain ndaba funga kuti mazvobozva zvinga wande kudaro inenge yakuita kunge basketball, but sezvinaiwa Spain actually it looks like it's a strong team, so atazongoona kana va mu the round of 16, but 7-0 hazvodi kudaro pa World Cup.
Chii chiri kuitika kuma team mahondaya? Germany ichirohwa neJapan, tikaona zveArgentina ichirohwa neSaudi Arabia. Chii chiri kuitika pavamusekiwa?
Achingi chiri kuitika ndechekuti makochi emateam mahondaoro, maplayers pache zvavo vari kuunderestimate what other small teams can do. That's number one. Chimwe chandiri kufungira chiri kuitika ndechekuti bora, as long as a ball can go to the other end of the half, that ball can still get into the net.
Nhasi musi China tine mitambo mina mumagrupu akasiyana siyana. Kune Switzerland neCameroon, munopaona sei apa?
Apa pari kunetsa kuti zvichapera sei, because Cameroon is a very strong team kuAfrica, but mukaona the way machines in Europe, the way they play soccer, they tend to play soccer positional soccer. Saka ndinoda kuti Cameroon win apa, but ipapa ndisazoziva i 50-50. And according to it can go either way, but I think a draw would be a fair result.
Mm-hmm. Munomwe zvemutambo mugroup G imomo, Brazil iri kusangana neSerbia, munozviona sei?
Aiwa, Serbia singi itime irikwanisa kuroreka, ndirikuona Brazil ichiwina.
Mugroup H, Uruguay iri kusangana neSouth Korea nhasi, munomuona sei mutambo uyu?
Uyoyoyo ndirikuona iri favored to win, but South Korea it's also a strong team, vanhu vari very fast, and mnokaziva ukaapply speed mumutambo webhora speed can make a difference, but Uruguay ine more experience, ndirikuona ichikwanisa kuwina.
Mugroup H, mutambo wekupedzisira wanhasi, Portugal iri kusangana neGhana.
Ndirikuona Portugal ichiwina, because Ghana ndo ine the youngest team mutournament. It's the youngest in the sense yekuti maplayers achirivane experience, and kuPortugal ndo kunotambira anonzi Ronaldo, nyanzvi yebhora. Saka ndirikuona ichikwanisa kukundawo Ghana by a small margin.
Kana makatarisa mitambo yataona kusvika pari zvino, munofungei nemafambiro ari kuita FIFA World Cup 2022?
So far so good in terms of the quality of players that tikutarisira kuti vange vachikwanisa kutipa isu vaoni, and zvakarongeka, zvinhu zvacho zvinosa zvakarongeka, and zvinhu zviri kutinakidza isu vaoni pakuti ndo patinokwanisa kuonawo bhora racho at the highest level.
Vamusekiwa, tinotenda zvikuru namashoko amatibatsira nawo. Ndichadzoka zvikare nhasi mugotitaurira zvamunenge maona. Ndinotenda chaizvo.
Thank you mukoma wane.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Makurukota ehurumende anonzi akabvumirana nezviri mubhiri repatriotic acts kuti uve mutemo wenyika. Barume vana nezuro kuchipinge vakatongerwa mwedzi misere mujeri mushure mekuwanikwa vaine mhosva yokutengesa bvunzo dzezimsek kuvana vechikoro. Nhasi mitambo yenhabvu dzeFIFA World Cup 2022 Qatar ichatamba neSwitzerland kuGatar, Switzerland ichatamba neCameroon, Uruguay ichatamba neSouth Korea, Portugal ichatamba neGhana, ukuwo Brazil ichatamba neSerbia. Tashika kumagu.